wakurumidza kumedza senda uchada mandikurumidze akamara mandinondoke pavira ngoma chimandara usiku urefu tanga waongorora atsika remberi uchatendidai
Ongororo, ongororo,
Wongoro.